manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemugovera chikunguru 27/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo washandiswa panyaya yamaimupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra-2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamaimupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vogariswa mujeri kwemazuva 21 kuitira kuti vasavhiringidze kuferefetwa kwenyaya nomwe dzavari kupomerwa. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinochora kodzero dzavo.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotera in?
Yeah.
Uyamthanda in?
Yeah.
Uyamsupporta in?
Yeah.
Uzahamba laye in?
Lupane East inotsigwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitsvagira nhengo yebato ravo vadhalumuzi kumalo rutsigiro. Sangano revaimbove vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo roita musangano waro wepagore mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vachagara mujeri kwemazuva 21 mushure mekunge mutongi wedare atambira gwaro remuchusisi mukuru wehurumende rekuti vagare mujeri panguva iyo mhosva dzavari kupomerwa dzinenge dzichiferefetwa. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate remuHarare vamunamato Mutevedzi vatora mutongo wekuti amai Mupfumira vagare mujeri kwemazuva 21 hurumende ichimboferefeta mhosva dzeuori nomwe dzavari kupomerwa. VaMutevedzi vati kunyange hazvo magweta amai Mupfumira akati bumbiro remitemo rave kuti mukana wekubhadhara mari yechibatiso yave kodzero. Vakasungwa mbira dzakondo nemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act uyo unoti kana muchuchusi wehurumende aburitsa gwaro rekuti musungwa agare mujeri kuitira kuti nyaya anenge achipomerwa imboferefetwa sezvakaitwa nevachuchusi nezuro pamhosva dziri kupomerwa amai Mupfumira, matare haana simba rekupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaMutevedzi vatiwo magwaro akasvitswa kudare ekupomera musungwa mhosva anoratidza pachena kuti amai Mupfumira pane zvavakaita zvakakonzera kuti National Social Security Authority kana kuti NASA irasikirwe nemamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCriminal Procedure and Evidence Act nebumbiro remitemo kuitira kuti vasungwa vasatyorerwe kodzero dzavo dzekupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Mutemo washandiswa panyaya yamaimupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra-2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamaimupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa sezvo bumbiro guru remutemo renyika haribvumidzi munhu kuti avharirwe pasina chikonzero chakanaka. Tange tichitarisira kuti vachuchisi vaikwanisa kuzopa zvikonzero zvekuti sei maimupfumira vachifanira kuti vange vachigara vari mutirongo. Zvazvinoita ndezvekuti mitemo yakaita seiyi inogona kufadza vamwe vachiona ichishandiswa pana maimupfumira, asi mangwana mutemo iwoyo unogona kuzoshandiswa zvakare kune vamwewo vanhu vanenge vainewo nyaya dzavo, sezvo munoziva kuti chero muupi neupi zvake munhu anogona kusungwa. Saka inyaya yekuti hatisi kutarisa kuti ndimai mupfumira chete, asi kuti ikodzero dzevana veZimbabwe vese dzavainadzo pamutemo.
Imwe nhengo yeZANU-PF vaGodwin Gomwe, avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF muboka revechidiki muprovhinsi yeHarare, vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti nyaya yekurwisana neuori inyaya yave kukosheswa nehurumende. Mashoko avaGomwe anouya panguva iyo vamwe vachiti komishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, haina mazino, sezvo ichitungamirirwa nemudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo, amai Lois Matanda Moyo. VaMoyo ndivo vakazivisa pachivhitivhiti kuti masoja ainge opindira mune zvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. VaGomwe vati huori chinhu chinodzosera budiriro yenyika kumashure.
Danho riri kutaurwa nehurumende yedu kubva kuna purezidhendi wedu vamunangagwa idanho rakatikoshera and ranga ratova overdue, nekuti kubvira nguva yaformer president vakanga varipo ndikatoona kutoti ndiye munhu akanga achichengeta rubbish yese disease rese, nekuti vanhu vakatora advantage yekukura kwaMugabe vakatanga kuita everything vachiba vachiti nekuti tinoprotect, nekuti Mugabe aingoda munhu anomuda chete kuti aramba ari pachigaro wedza uri kuba kana vasingabe havanei nazvo. So apa danho iri kairi riri kuprotekta munhu wese ari pasi anotambudzika wepo.
VaGomwe vatiwo pane nyaya dzeuori dzakawanda dziri kuitika munyika dzinofanira kubvundunurwa neZAC.
Tuna riri danho rakatikoshera ende rakakoshera nyika kuti ende mberi, rakakoshera even ZANU-PF but because vanhu vanga vachinyomba ZANU-PF nekuda kwevamwe vanhu maindividuals zvavanga vachiisa mari muhomwe, not ZANU-PF kuti anga aisa muhomwe. No, party yanga isese bose party ndei, it's a people's party. Hakuna vanhu vazhinji vanga vachidya mari nevanhu ava, vanga vachidya vega. And it ende danho iri richasvika kwese. We know toziya tine makanzira muno muHarare MDC from 2000 havana chana development yaunoita vanga vachingoba land vachiita se. So commission toida kuti isvike ikoko, hakuna anozotiza achiti no tikubatwa opposition chete. ZANU-PF yatotanga kutobata vayo ichadzika pasi kwese opposition, munhu wese anenge akaba mukati.
Dzimwe dzemhosva dzeuori dziri kupomerwa mai Mpfumira dzinosanganisira nyaya yekunzi vakakonzeresa kuti munyori mubazi rezvevashandi vangoni masoka vatore chikwereti kunasa chemadhora zviuru makumi mapfumbamwe chekutenga motokari yavo ivo amai Mpfumira. Amai Mpfumira vanonzi vakazopiwa imwe motokari nehurumende yechipiri, vakaregedza kutaura kuti vakange vapiwa imwe pavakapiwa makurukota ehurumende motokari. Asi magweta avo anoti iyi hainganzi mhosva sezvo vaine kodzero yekuva nemotokari mbiri segurukota rehurumende, uye motokari dzose dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende. Amai Mpfumira vanonziwo vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti nasa ipe bhanga reMedbank mari inosvika mamiriyoni 10 mukati memazuva maviri pakange pabhuroka bhanga iri. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuti vakakonzeresa kuti nasa irasikirwe nemari yakawanda pakaita bhanga reNedbank chirongwa cheDzimba kuChinhoi. Asi amai Mpfumira vari kuramba mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka. Amai Mpfumira vanoti zvese zvavanonzi vakaita hazvaikwanisika kuti vaite zvisina ruoko rwemunyori mubazi rezvevashandi, uyo anoshanda ari pasi pemunyori anoshanda muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. Asi mutongi wedare ati umbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi hunoratidza kuti amai Mpfumira vane zvavakaita mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa, vachiti musungwa ane kodzero dzekuzozvimirira pachatongwa nyaya idzi. Amai Mpfumira avo vanovesenata weZANU-PF kumakonde ndivo munhu wekutanga mudare remakurukota kusungwa nenyaya dzeuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZAC nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Boka revechidiki muZANU-PF rakadomawo amai Mpfumira semumwe wevanhu vakuru vakuru muZANU-PF vari kuita zveuori vanofanira kuzvichenura. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai muZANU-PF rakabudawo nechisungo chekuti vese vakapomerwa mhosva dzeuori mugwaro rakaburitswa nevechidiki veZANU-PF vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato re MDC Vanelson Chamisa vaita msangano nasi kulupane mudunhu reMatabeleland North vachitsvagira nhengo yebato ravo rutsigiro kuitira kuti MDC itore chigaro chemumiriri weLupane East musarudzo yebyelection ichaitwa musi wa 3 Nyamavhuvhu. VaDalumuzi Khumalo veMDC vachange vachikwikwidzana navambongeni Dube veZANU PF vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere vaKhumalo musarudzo iyi.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela in. Uyamthanda in. Uyamsupporta in. Uzahamba naye in. Ubaba Dalumuzi. Member of parliament. For which constituents?
Vachitaurawo pamusangano uyu vaKhumalo vati vanoda rutsigiro rwemunhu wese kuitira kuti vatore chigaro chakaenda kuZANU PF musarudzo dzakaitwa gore rapera.
Chisa MTC chisa.
Chisa.
Chisa what 19 chisa.
Chisa.
Chisa Lupane is chisa.
Chisa.
Chisa Chamisa chisa.
Chisa.
Chisa lawe chisa.
Chisa.
Chisa Dalumuzi chisa.
Chisa.
Mnandi kuva lapha salibona ndonke.
Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya muna kubvumbi kwaMai Stembile Gumbo veZANU PF uye chiri kukwikwidzwa nevanhu vapfumbamwe vanoti vaKhumalo veMDC yavachamisa, vaDube veZANU PF, vaMorgan Ndlovu veLabour Economists and African Democrats Party, vaGiven Ngube veMDC Team, vaNelson Mukandla veNational Action Party, vaAndrew Chama veMutwakazi Republic Party, vaNdlabulo Sibanda veNational Patriotic Party, vaGezekile Makwebu veZapu, pamwe namuzvare Alice Sibanda veNational Constitutional Assembly. Studio 7 yanakwanisa kunzwa kuti mamwe mapato ari kufambisa sei urongwa hwokutsvaga rutsigiro. Sangano revaimbove vana Chimbwido nana Mujiba munguva yehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Collaborators Association kana kuti ZILACO rinonzi raita musangano waro wepagore muguta reGweru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachitarisirwa kutaura pamusangano weZilako uyu. Studio 7 yanakwanisa kubata sachigaro weZilako vaPupuraita Garepi kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei sezvo vanga vasiri kudaira foni dzavo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusangano uyu vanoti ZILACO iri kutsvaga kusarudza utungamiri hutsva uye musangano uyu uchashandiswawo senzira yekusangana navamunangagwa vachivatenda zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo gore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti haritambire vamunangagwa semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatambira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Yashika ngwe kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anogara iye kukadoma uyo ari kuti iye zvinhu zviri kumuomera mushure mekunge hurumende yati iyo haichashandise mari yekunze uye ichikurudzira veruzhinji kuti vashandise mari yemaRTGS dollars nemabond. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Hazel Peters.
Maswera sei tisimave?
Muzvare Hazel, mungatitsananguriro kuti imi sevasikana vechidiki muri kuzvigona sei pari zvino tichitarisa mamiriro akaita zvino?
Iko zvinezvi mabasa achona ari kunetsa. Uye ufenda kuti iko zvinezvi mari hakuna. Kada kuti mazano unenge kungotsvaga kuti ndoitei, at least chinokwanisa kundipowa mari. Kune vamwe vechidiki vezera rangu, vamwe ndovanenge vachienda mumabhawa, umwe anogona kutobva muno mukadoma kana kuenda kuHarare kuti unotonoita zvechipambi kuti akwanise kurarama. But mumwe anokwanisa kunge kana aine mari anokwanisa kuita zvekuhodha achitengesa kana kuita zvehuku. Nomararamira tiri kuita kuno kubati veri zhinji vachiona vari kuita zvechipambi.
Iwewe semusikana wechidiki uri kuita zvipi kuti urarame zuva nezuva?
Hangu ndinoita zvakawanda, ndagara ndinoenda kubasa. But iyo mari yachona yandiri kuwana kubasa haisi kundikwanira nekuda kwekuti zvinhu zviri kukwira zuva nezuva. Paunozosarawo tambirewo ufenda out kuti mari yako maybe haitokwana kubhadhara rendi. Saka ndinoitawo mamwe mabasa epaside. Ndinokwanisa kutenga zvinhu zvangu online ndichitengesa. Ndinokwanisa kana kuhaisa magauni ari kupfekwa mazuva ano kuitira kuti pandinozowanawo mari yangu yekushanda kubasa kwandinoshanda ndisazonyanyorwadziwa nekuimirira uye ndinenge ndichiwanawo mari yekumbofanoshandisa.
Tinoona kuti pari zvino hurumende yakati iyo hakuchashandiswi mari yekunze, iyaye maUS dollars, kwakushandiswa maRTGS nemabond. Zvakamira sei mumabhizimisi auri kuedza kuita aya?
Mabhizimisi andiri kuita zvekutoti kune munhu anokwanisa kundipa iri bond iri cash isiri eco cash. Kana kuti pane zvimwe zvipfekowo zvakaita sehembe nebhutu zvandinosimbotengawo ndichitengesa nendichitengesa nemarandi. Kuitira kuti pandinoendawo ndichihodha kana kuti ndauda kutenga ndinokwanisa kutumira munhu nemukuru ari kuSouth Africa mari iyoyo iri mumarandi onditengera zvinhu zvangu zvouya nebhazi.
Saka ipapo zvakamira zvakadaro, vanhu vari kuiwana here mari yamuri kutaura kuti mune muchitoti ngavauye nayo isiri paiko keshi kana kuti paswipe vakupei iri musho? Iri kuwanikwa here? Muri kukwanisa here kurarama?
Ya, vanhu vari kuiwana zvavo pano neapu. But mumwe unokwanisa kumuti unokwanisa kumbofanira kundipa hako mbichana uchifanotsvaga imwe. Kana kuti usati wamutengesera unenge watomuudza kudhara kuti rini mari yangu ndichange ndichida iri keshi kuitira kuti mutange mawirirana muzorega kuita zvepamuromo munhu asati atenga chinhu.
Iwe une mhuri here pari zvino? Makawanikwa here muzvari?
Handisati.
Kune vamwewo vaunotaura navo atingati vemazera ako vari kuti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika izvi?
Vazhinji vandinosangana navo vanenge vachiri pasi mumaokome vabereki vavo zvokuti zvizhinji zviri kuitika izvi handifunge kuti pane chavangade kunyanyoita nekuti inini kunoku kwandiri ndinenge ndichitorodya. Saka ndozvinotondituma kuti ndinyanyoshanda sereke kuti ndigokwanisa kuwana mari yekubhadhara rendi nemari yekutumira vabereki kumusha neyanguwo yekuzongoshandisawo.
Ungati muzvare pamwedzi munoda mari yakaita sei? Utomboti renti yenyu nezvimwe zvakadaro.
Ndofunga ndikakwanisa kana kuwana 800 inenge iri right zvayo.
Mari iyi muri kukwanisa kuiwana here?
Aiwa, haisi kuwanika mari.
Dai pane vehurumende vakateerera pari zvino ndezvipi zvaimaivaudzawo zviri pamwoyo penyu semusikana wechidiki zvamungada kuti vagadzirise?
Ina hangu ndingafunga kuti dai kuri kunzi varipo vakaimboshayika vamwe vanengewo inini vane chishuviro chokuti vanokwanisa kushanda. Vechidiki vanenge varipo vachida kushanda but mari yekuti vatange kuita business vachizviitira vachizviraramira ndipo panenge pasina. Saka dai kuri kunzi zvenezvo vanenge varipo vombotiunganidzawo wonzwawo chichemo vachemumwe nemumwe vobatanidza pfungwa dzavo nedzeduwo tosanganawo totaurirana kuti kana kuri kubatsira vangakwanise kutibatsira nemapurojekti akaita sei nemari here. Handizivi kuti zvinenge zvichifamba sei kana kuri kunzi vangade kutibatsira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Hazel Peters kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda sisimazi maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tafunga kumbodzokera kutsika dzedu takananga kudanga mvura kwamutare, uko taita hurukuro naGwenyambira. Vatapiwa chitambo vanozivikanwa nezita rokuti Gandanga. Vachitambo nevamwe vavo vakaronga kuita bira chishano choga choga mumusha wedanga mvura, uko vanounganidza vanaGwenyambira vakasiyana siyana vachitandadzana usiku hwose senzira yekuyeuchidza vana veZimbabwe nezvetsika dzavo pamwe nemagariro. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mukoma Gandanga.
Aiwa, maita basa vaKandemira.
Vachitambo, tinonzwa kuti kwamuri kumakomo uko mune chirongwa chamunoita chekutandara nembira chishano choga choga, mungatudza kuti chirongwa ichi chakamira sei?
Chirongwa ichi tane mwedzi miviri tichiita. Tinoridza mbira every Friday manheru ega ega, patinosheedza vanaGwenyambira vakasiyana siyana, maindividuals kana magroups, tichisangana tichiita dandaro kubva na6 manheru tichisvikawo richienda zuva. Chinangwa chiri chekuda kudzosa vanhu muchinyakare chedu, mararamiro ataita kudhara, chedza kudzosera vanhu kutsika dzedu.
Saka chiri kutambirwa sei chirongwa ichi, tichiona kuti vakawanda mazuva ano vanenge vakungotevera zvemimhanzi yemagatare nekuenda kumakereke?
Maonero atiri kuita veruzhinji vanochigamushira, nenyaya yekuti tiri vanhu handiti, ende tiri vanhu kudaro tive tine mitupo tine madzinza. So isaindoti nyaya yemitupo nemadzinza yedu inotibatanidza, inotiunganidza, inotiita chinhu chimwe chete. So pese patinofamba tinofamba nembira dzedu, tinofamba nenhekwe dzedu, hatimbohandisi kana kuita sei mukombi chaimo uchibudisa nhekwe yako, unotona umwe wakutokumbira utoti ya kuzva wakaita musaladhi wakundikumbira nhekwe, wotona kuti munhu anoziva kuti ane dzinza. So isaindoti vanhu vari kuchitambira zvakasimba chaizvo.
Saka pamunonoridza mbira apa, mune muchiridza muri zvikwata zvakasiyana siyana here, kana kuti munongoti nyanduri kana kuti Gwenyambira anenge aine deze rake anongouyawo achipinda, munozviita sei?
Patinoita apa tinosheredza maGwenyambira vakasiyana siyana, kana izvo pakati pedu ipapo panotobuda umwe munhu anotonoridza mbira, nokuti madeze anenge aripo haiziri kuti ibhendi kana kuti chii, but tinongoshevedza vanhu vanongonzwa kuda kudi kuridza mbira. Chinangwa chiri chekuda kubatanidza chii vanhu muchinyakare chedu, nokuti tiri kuona politics dzapera kuti patsanura patsanura. So ifaindi kuti the only link yatina yatinogona kuita link up tisina madivisions is through kuzivana mitupo nekuzivana madzinza edu nekubatanidza ukama.
Saka munoitira pai bira iri?
Bira iri kandi tiri kuita kunonzi kudanga mvura pamutare, tichikuitira pasero peshopping complex. Saka tinongoisa moto wedu kati pecomplex ipapo, vanhu votouya votanga kuungana dzichiridzwa. Unoti vamwe vachitobva dana ndakarara, tanzwa mbira dzaakurira, nekuti ndidongorero chii chiri kuitika, votoona vanhu vachiungana vachifara.
Vamwe vanoti pakangorohwa deze kudai midzimu yaakutobuda, muri kusanganawo here nazvo izvozvo?
Vanasekuru vanosvika. Kana vari padhuze zvavo vanosvika, ende tinosangana navo tichivagamuchirawo. Tivo mwere zvedu, asi zvatinokwanisawo zvatiri kudzidziswawo tinodini, tinovagamuchira tichitaura navo.
Imi savachitambo munorowawo here deze iri?
Deze ndinorowa maororo chaivo, ndovandakanyatsoita specializing.
Remangwana rechirongwa chenyu munoona rakadii? Mune urongwa here hwekuti munge muchitora chirongwa ichikuendawo kune mamwe maguta?
Chirongwa ichi chinangwa chedu ndechekuti chiite national event. So chinangwa chedu ndechekuti tichida kuti tifambe mumaprovinsi dzakasiyana siyana, chiunganidza vanaGwenyambira vachiita mabira nemadandaro matare achitangidzwa. Chinangwa chaicho chedu chikuda kudzora nyika yedu payanga iri chaiko chaiko.
Mune vanombopesanawo here nemaitiro enyu? Nokuti kunogonawo kuita vamwe vanoti maakuita zvemweya yakaipa kana mweya yemadzinza yatinge tichizvitambira. Munomboitawo here vanopesana nazvo?
Ndivo vakawanda vacho, kana ivhe mumhuri dzaimo unotoona vamwe vachitokupatsanura vachibuda pasaizi ano mazotangireko zvemadzinza iyi, asi ukazvinyatsoexplainera munhu kuti koiwo unombonzani kuti ndinonzi tendai chitaka, chitaka ndiani atadza kupinda, ndomuudza chitaka ndo dzinza rako. Saka kana uchitiwa witi zvemadzinza, uri kuenda kuti chiiwini zvika mitenemu nemutupo.
manzwa mega kuna mukoma gandanga vachiera mutupo yehanga hungwe
chatibwege
aiwa tinotenda zvikuru mukoma gandanga
awa tinotenda sekuru jonga
murara zvakanaka manga makateerera kuna gwenyambira vatapiwa chitambo vanoyanyozikanwa nezita rekuti gandanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC
tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi Black Rhinos yakunda FC Platinum 1-0 Chapungu yaita Mangange 1-1 nemanika Diamonds Harare City yakwaturwa neDynamos 1-0 mune imwe nyaya inobata mitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chava munyika asi paine zvidzidzo zvakawanda Mago Kariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi chakasvika muHarare chitatu manheru chakambirwa nechaunga chinotyisa icho chaive chauya kuzopemberera mashiripiti achakaita kuLiverpool England uko kwaive kwaungana zvikwata 16 zvinorura mumutambo wenetball pasi rese majems ayo aive kumakwikwi aya kekutanga akasvika munharaunda yechipiri World Cup uyezve nekupedza ari pachinhano chechisere makwikwi aya izvo zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muZimbabwe chete asi pasi rese izvi zvakauya mushure mekunge majems ayo aive asina kuita gadziriro yakasimba mushure mekutora nguva yakawanda ari muZimbabwe apo zvimwe zvikwata zvaenda kumakundano aya zvaitamba nevekune dzimwe nyika zvisimbisa zvikwata zvavo izvi zvakakonzerwa nekushayikwa kwemari sezvo hurumende nemakambani akazvimirira asina kucheuka kuchichemo chechikwata ichi paine nguva chakanyanyoshamisa ndechekuti hurumende yakatora nguva iyi kuumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaorias icho chaenda kumakundano e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt uko chakanonyadzisa zvakaitwa nemajames panguva iyo maorias akanonyadzisa chidzidzo kuhurumende kuti inofanira kubata zvikwata zvese zvenyika zvakafanana kunyange chiri chevakadzi kana chevanhurume muongorori wezvemitambo vafarai kambamura vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuiyananisa zvikwata zvenyika kunyanya pakugovanisa mari yemakundano
Ma James akadadisa zvikuru endi kuita kwavakaita apa paka tinoda kuti hurumende ipindirewo regardless kuti varume vakadzi regardless kuti e-sport ipi cricket rugby soccer or whatever kana inga ve volleyball
murongi wemitambo yetsiva vastalin maumau vari kushushikana zvekare nemamiriro akaita mitambo munyaya dzemari
vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yemitambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities vakangofanana
gurukota rezvemitambo muzvari Casey Coventry vakavimbisa kuti vachagara pasi nevezvemitambo kuti vaone kuti zviri kuvanetsa zvinogadziriswa sei
I would also like to reach out to people from those different sectors who are in that sector right now to come in and to give me a very direct understanding of what their challenges they may face.
Pamusoro pezvo, vaongorori vezvemitambo vanoti hurumende inofanira kusandura maitiro ayo yotanga kupawo ruyamuro kuzvikwata zvese zvenyika zvinenge zvabudirira kuenda kumakundano akaita seWorld Cup. World Championship, Olympic Games, nemimwe mitambo yakakosha pasi rese. Kunze kwemaWarriors, ayo akabudirira kuenda kuma 2004, 2006, 2017 na 2019 Africa Cup of Nations.
Tinotenda Michael Kariati tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisenda ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uyamthanda yini?
Yeah.
Uyamsupporta yini?
Yeah.
Uzahamba naye yini?
Yeah.
Uba abadala umuzi?
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu welupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumozi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathintambo wabona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mpfumira namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathintambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mpfumira usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mpfumira ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority i-NASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMpfumira esokuthi yathonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMpfumira kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho. Ilizwe leli lilezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendo umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo inkomo lakho konke, abathaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphoketini abantu, ezinye ziphetheya khona le Europe, zisemelika, zise-Asia, siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mpfumira abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe, kumeleke baboshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathandwa Moyo ukuthi bayabaza abantu, akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini. Uhulumende uyebelwa imali iyaphela duka kushonga ukuthi iqedwa Mpfumira yedwa, banenge abantu abatshontshela abantu beZimbabwe okusamele baboshwe. Ngakho-ke lo othi yena hhayi kuyikusebenza lokhu akakaqalisi, kusamele kusetshenzwe ukuze abantu beZimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo.
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele Ncube, uhulumende kumele awuphathe kanjani?
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enze njani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela, icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinyilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu ukuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa, iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi, hayi la mapholisa khona. Kumele ke basebenzele anti-corruption commission. Kumele yona ngokwayo i-National Prosecuting Authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu. Baphiwe imali eneleyo, lamandla wonke eneleyo, lemithetho yonke eneleyo. Kumele kuqeqeshiswe amapholisa, kuqeqeshiswe abathuthisi, kuqeqeshiswe omahluli amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yincwadi ehlaziya ezombusazwe. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Okumalo uzancintisana labameli bamabandla achiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Gumbo owezanu PF ngoMabasa. UChamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZanu PF ukudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela in?
Yeah.
Uyamthanda in?
Yeah.
Uyamsupporta in?
Yeah.
Uzahamba naye in?
Yeah.
Ubaba Dalumuzi?
Yeah.
U member of parliament?
Yeah.
For which constituent?
Yeah.
In number one? Number 2?
Yeah.
Number 2?
Yeah.
Number 2?
Yeah.
Number 2?
Yeah.
Uluju vanu? Kuluma la vanu.
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lomhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla lezanu PF labo babele mihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asofu iflawa sesiphekani
isinkwa.
Sikhuluma senza njani?
TV.
Sesikhuluma senza. Azenzeni womama. Sesikhuluma senza. I say, then you're mama.
Labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni yeTwitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonyaka isimo sibi kakhulu. Njalo alikwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kutshe osekujiye izakhamizi bhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWard 1 Nkaje, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa e-irrigation, selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinyiwe khonapho sezisitha ukuthi akula ukuza kuphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMatiya leMatsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yelawo madamu asesile yelawo madamu izilimo lazo sezisile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavilejisi angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezenjabo umbhida le-anyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasifilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqhindini seGwanda. UMnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili nje isibhorane sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu leMzantsi eNyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. UMnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 eNyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagajombo gajombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejele. Angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bebuye nxa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kweneli.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane. Laba abanyangana basaqinaqinile, hey hayi khana ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi ona sekuyisimo esibi asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele Gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawoni lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elihlangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama sikahulumende sivuza. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampa wafowembula
gukama.
Sibongeke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngosithandekile Mhlanga weStudio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla leMDCT. Yena ke usenkayi kwesikhobokhobo kosiphunyuka ward, njalo wake waba ngukhansila wayonale iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngiyathanda ukuzimelela enkayi lapha. Unzima kakhulu, unzima sibili, akuphileki kakhulu. Abantu bakhathazwa imali, akula mali, impahla ezikhona ezitholakalayo, impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu, ziyabiza okumangalisayo. Sesiphila kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala, izinto azangilana, kuyalanja kakhulu. Lalaba abathi baziza okungamabhakede kwenyawuthi, labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi ngingenelayo ngaphela iphensi kwibhakede lakha besesiyaphela ithukile. Ithele nzima kakhulu, akuhambeki, izimoto ziyadula, akulanto irayithi.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyahlolisisa njengabantu abangomama. Ungakhangela amashopu akhona ezigabeni sethu enkayi, ikakhulu emaphandleni akhona, ngala mpahla ezibhonana nokuthi omama bengasizakala ngazo. Kwesinye isikhathi uyasela iseta eshopu, kwesinye isikhathi uyasela amaphetha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi la manzi, kunohlupho kakhulu ngamanzi. Izibhorane zikhathana-khathana, ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi zifake izibhorane, kodwa kwakathesi kuthule nje kuphezi akuzakali lutho. Kulamaphethi enziwayo okwakuphekiwe kukhanya ukuthi kuzafakwa izibhorane, akula zibhorane ezifakwayo. Okwakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi, manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ngikhuluma nje khonapha lapho engikhona mina, kulama-cooperatives ezingadi, abantu bayenza izingadi zabo zemibhida ukuthi bezize imibhida. Kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu, kwenzeka ukuthi intana intana kodwa aphela amanzi, asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi lokunye kokuziphilisa?
Amanzi siyathola ezibhoraneni zona lezi ezilithwane ezikhona. Bese kusiba nzima ngokuthi ezibhoraneni zona lezi ezilithwane ezikhona zazenziwe izibhorane lezi zigejele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe. Kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lo nyaka ala manzi, inkomo lazo zinatha kuze zona lezo zibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu bathona khona, kube sekunceda yena imigodi naleyo egetwe ngabantu bezigodela nje ukuthi babe bedraya amanzi. Kodwa-ke amanzi akhona kawakho sesi ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Basela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo, baphenda ukugebha nje kuthola ukuthi bayithola amanzi. Ebunzima bukhona sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye, kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba, amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha?
Ngingakhuluma amanga sibili. Hhayi, ababonakali. Hhayi, ababonakali sibili. Ngingathi khonapha nje ewadini ukhansila wami, hhayi, angaze ngize nje ukuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sisenza ama-ward plan, lama-5 year plan, lama-1 year plan. Akwakathetha I don't know, akula plan nje elandelwayo. Lokho kusenzakala khokhana nje sasivele sikwenzile, asiboni change vele, asiboni ukuthi kule implementation of development akula lutho olwenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT, yena esenkayi wosikhobokhobo wake waba ngukhansila wewadi yesiphunyuka. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Sibonge ke uSthandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazomuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lePhalamende engowebandla leZANU PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani ezomnotho welizwe? Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZANU PF kodwa abanye bathi hayi ikukhuba izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena?
Ye iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho kawumanga ngendlela ejabulisayo. Kodwa okwesibili ngizathanda ukuthi ngithi asikho ukwehluleka kweZANU PF njengokunakana kwabanye. Abathi ikwehluleka kweZANU PF bangakutsho yebo kambe ngoba bavele bakhona abangabe besithi ukuthi aluba ingehluleki iZANU PF. Kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikwehluleka kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezileminyaka zisonakala. So sitabanye sifaka ithemba lethu ku-new distance esindethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto kuba lobuhlungu obukhangalelwe ukuthi buziwe. Yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha, sizananzelela ukuthi kulama austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho kuncane kuhambelanda lokho kulimewa kuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg. I-30 kg liyana iyabe ivele ngapi? Yikho ke imizamo yokufaka ukuzithiba, ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabula isandla siyathatha lokho angakusebenzanga, yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho. Okunye baba, ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala. Siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinanga kuhle. Siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi njengeZimbabwe kuphela kodwa amazwe amaningi ku-Southern Africa. So lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo. Indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathethi kunje nje amanzi awele Caribba ngayo ku-24%. Kutho ukuthi asigazi empilweni yethu since 1950 lapho ikile Caribba eyabunjwa khona sike kulelo banga. So kusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingelamagethi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi. Kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-industry. Ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha ekutini. Nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generator kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generator emini, so kusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla. Now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle.
Bakhona abathi ngabe uMongameli Emmerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into emele vele ihlala ikhona ebantwini kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokho ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe naye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi amanzi lokunye okunjalo ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba, kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva. Ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethwini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe ethambelana nalokho akusebenzileyo. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke njengelizwe abantu bebeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyathanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminzana ezicintini lapho esikhona. Ngibonge lani imisakazi khona ngapha.
Hayi, sibongile kakhulu ba.
Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lePhalamende engowebandla lezano PF ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga ke jahelidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Sina bangosi, sina bangosi, sipanse mhlabeni amanzini abila yobaba. Banse mhlabeni amanzini alila yobaba. Muhle umhlaba nezilingo zawo. Siyalingeka senze lokhu senze lokhu. Kethelela baba ungabali.
Silapha nkosi.
Oh silapha nkosi.
Silapha nkosi. Silindele ukuthethele. Ubona kwethu
Silapha nkosi
Baba, slim, delu, tango, baba, namu, yong, tete, lelana.
Umfoka Molo upheka umuzi luthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi silapha nkosi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lePhalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo ubona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo, likhumbule zikhona njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.